manera kana kamuri ya Zimbabwe ino studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kwa tereri, tinosangana zvakare manera anasi, uri musi wesvondo, chikunguru 9, 2017. Makateerera kustudio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa nestudio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Imwe nyanzvi mune zvematengero enyika inoti haifungi kuti ZEC inokwanisa kupedza kunyoresa vanhu kuvhota mukati memwedzi miviri nechidimbu sezvairi kutaura. Madzimai nevana vakadzingwa mapurazi Stanley neDorothy Moore pedyo nechegutu vanoti upenyu huri kuvaomera zvikuru panyaya kuwana mvura yakachena nekuenda kuchikoro. Nhasi muchikamu chedu chechitendero tichakupai hurukuru yatakaita nemutungamiri wekereke yeUnited Church of Christ in Zimbabwe, Reverend Ephraim Ngadziore. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vari mutungamiri wesangano revarairidzi Progressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ, Dr. Takawafira Zhou, vanoti havafunge kuti Zimbabwe Electoral Commission, ZEC, inokwanisa kupedza kunyoresa vanhu kuti vazovhota gore rinouya mukati memwedzi miviri nechidimbu sezvairi kutaura. Dr. Zhou vanoti pachine zvakawanda zvinodiwa kuti ZEC iite isati yatanga kunyoresa vanhu, zvakafanana nedzidziso uye kudzidzwawo kwemichina mitsva yebiometric voter registration kana kuti BVR ichashandiswa mukunyoresa vavhoti. ZEC yakazivisa svondo rapera kuti inokwanisa kuita basa rose rekunyoresa vanhu vanosvika mamiriyoni manomwe vari kutariswa kuzonyoresa uye inoti inoita izvi zviri nyore. ZEC yakazivisa kuti ichatanga patsva kuumba gwaro revavhoti. Ngatinzwei hurukuro yataita naDr. Zhou pamusoro penyaya iyi.
Nguva yemwedzi miviri nechidimbu ishoma, tichiona kuti takanguri tataura zveregistration kubva gore rakapera indoshoma. Plus tinoziva kuti vetiwo inenge inonesa inendogarawo kana kuti ngatiine gurikwiti. Panenge pachinyoresa vanhu tinoziva kuti mumaurban area nzvimbo dzokunyoresa dzazvo dzinenge dziri shoma, kumarural area dzine dzakawandisa. Saka tinoonazva kuti nguva ye2.5 months ishoma, asi vava vatanga zvaa zviri nani itenda yavira hari yedeme. Tozongoona zvaitika mu2.5 months achona kuti zvaitika here, asi tinoonazva kuti zvine dambudziko zeti negurikwiti.
Kwouyawo vemapato ezvematongerwo enyika vakanzi vachange vachikwanisa kupindawo vachidzidzisa vanhu pamusoro pezvesarudzo yatingati voter education, mungaona here vemapato anopikisa vachizokwanisanga vachiita basa iri vakasununguka?
Iro yezaro ziva kuti veopposition havasi vakazokwanisa kuti vadzidzise vanhu murunyararo. Tinoziva kuti kune nzvimbo dzakawanda dzakaita samaresettlement farms davane vasingatotenderwi kuti vapinde ikoko. Vanhu vanenge vachiita musangano kubva makuseni kusvika zuva ridoke. Hazvisi zvazvomboitika muZimbabwe kuti tozoona opposition ichibvumirwa kuti idzidzise vanhu maringe nemaelection ari kuuyayo. Tinoziva kuti kune maarea akawanda, marural area, maresettlement farms anenge achionesa zvame ichitodawo monopoli ikoko. Asi tinongokurudzirawo kuti vose vezanu neveopposition vagare pamwe chete vatendere vanhu kuti vangotaurawo zvido zvavo varejiste vagokwanisa kuvhota.
Ko nyayawo yekuti vari kunze kwenyika vavhoti yatingati diaspora vhoti,
chokwadi ndechekuti hapasi pakatobudirira, zvinotori pachena. Because nyangwe mukaenda kupi kumakosi ata munoenda Jaji wacho unenga akagara akatoudzwa kuti ato judgment inoenderana nezvataura naRita Makarao inoenderana nezvindova nezvani.
Vanga vari nyanzvi mune zvematengero enyika vachitungamira sangano revarairidzi reptuz Dr. Takawafira Zhou vari parunhare kumasvingo nestudio 7. Madzimai pamwe nevana vakadzingwa mapurazi Stanley neDorothy Moore ari pedyo necheGutu vanoti upenyu huri kuvaomera zvikuru panyaya yekuwana mvura yakachena yekushandisa pamwe nekuenda kuzvikoro. Mutoro wedu wenhau Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Pamhuri dzinodarika mazana maviri dzakadzingwa mumapurazi aya, madzimai vana vadiki zvikuru vezera rekuenda kuchikoro ndivo vakawandisa. Mhuri idzi dzine svondo rose dzichirara panze kunyange hazvo kuine chando chiri kukwidza hamba mumuti. Vanhu ava vanoti chando chiri kuvashayisa hope zvekuti vave kurara vachidziya moto. Nekune rumwe rutivi vanoti vane dambudziko remvura sezvo vachitora mvura mukarwizi kari pedyo nepavakakandwa nechikonzi chedare. Mumwe wakadzingwa uyo ari kugara padive pemugwagwa unobva muchegutu uchienda kumhondoro ndiamai Matilda Benura, avanoti vakatarisana nedambudziko rekushaya mvura yakachena zvekuti vave kutyira utano hwavo nehwemhuri yavo.
Mvura yekumusha ikototocherawo pachidziva chiri pasaidhi merodhi tobva totocherawo mvura yekushandisa totavatotyirawo vana vedu vachirawo kuti mvura yacho sezvo isi tingori mvura yakangounganawo haisi mvura yakachengetedzeka tautotyirawo pazvirwere kuti inongoriwo mvura yakagara iyerere. Pamatoiletsi ndo panotoriwo dambudziko noti matoiletsi panotongoriwo parodhi pasango hapana pane matoiletsi akatarisichengetedzeka kutopinzwawo vana muuswa imomo mukudai zora dambudziko rototi tichatogumawo pano takubva panapa tatoone zvirwere nevana.
Amai Benura vanoti vave kutogeza manheru musango vana varara.
Sango kupindawo pakawanda kutogeza kana vanhu chaivo tese kutogeza zvichitotarisa tarisa kuti vana ri kundoonawo here padhuze nerodhi iyo dhasi inoenda kwakrima pane patori padhuze kana iyo inoi futi kwakadzikira saka unongoiswa mwari vanhu vari kunokwana kwakaundoona saka unenge uchitogeza.
Mumwe akadzingwa ndiamai Runyararo Kazembe ava vanoti dai vanhu vavanzwira tsitsi vavapa matende magumbeze nezvekudya.
Zvibatsiro zvematende chaicho nekuti pano patirikugara panapa hatizivi kuti tichabharii zvinhu zvese zvakutoparana nenyaya yedu vanoti zviro kwakatombofesa fesa kana nemagumbeze chaivo nekuti hapana gumbeze rikambokurira kuti hatinawo takunde nekuti mashinji akadonha murodhi tichiya kunoku marodhi avaita kurisa.
Vawala Spiri vanoti vave kutorara mumotokari mudzimai wavo achirara nevana izvo zviri kutyora kodzero dzavo dzepabonde.
Ini bedroom rangu yamotokari yangu mudzimai ndiye anongorarawo panze apo nemurura wake netwana twake.
Mwana wechikoro Arnold Nyamadzaro uyo ari kuita fomu yechina anoti akatombomira kuenda kuchikoro kuti achengetedze chibage chavo kuti chisabiwe.
Zvichikoro apana akatombomira kuenda aana akatombomira chibage tatauchikoro chibage chokunotobiwa chirinda zvinhu chiri pamuchete zvokunotondi afecta bozi ndienda akatombomira nguva yareba ndisikaenda kuchikoro.
Mhuri idzi dzakaenda kunogara pamapurazi aya mugore ra2000 pakatanga hondo yeminda asi vakashamisika gore rapera vopiwa masamanisi ekuti vabve pamapurazi aya achinzi ava ava Samuel Nakaniso pari zvino vari kuyamurwa nemagweta ezimurais kuti vadzokere pamapurazi avaigara. Ndakamirira Studio 7 muchegutu ndini Arthur Chigoriwa.
Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC svondo rapera yakazivisa nezvekugadzwa kwavaGideon Shoko veMDCT saSenator weUlawayo Metropolitan vachitsiwa nzvimbo yakasiyiwa navaVictor Mapungwana ava vakashaya. Muna kubvumbi gore rino bato reMDCT rakadoma vaShoko ava vaive mutevedzeri wemunyori mukuru muZCTU vasati vaenda pamudyandigere kuti vave ivo vaizotora chigaro ichi pamberi pevamwe vashanu vanonzi vairatidzawo chido. Mukuseya nezvenyaya iyi tabata ivo vaShoko kuti tinzwe kuti vari kutambira sei kugadzwa kwavo uku.
Ndakasarudzwa kuva senator hongu weMDC muno muBulawayo Metropolitan, saka izvino ndakangomirira kuti ndiende ndino tora migo zacho hanisati radaidwa kuno tora migo asi kupati pangu kwe mbisi lakanga wandi saruga kutenshara ini seneta we kuloe metropolitan province.
Saka muna utariselu wakutoleskwa miko rini?
Iye zina alasa tila nditaulira kuti ndichawu ya korini. Saka ndakangu mili rao semunu singa nyato zauti ma professes acho aikoko ano torangu ya kadi advertisement yukuti nda nominate wa kuita senator ya kai kwa msua 21 April the ma objection zaka kwa na msua 5 May saka already jinorewa kuti panga pati na objection nukula uzidai panga pati objection dahi wakati aurelia kukati wangu saka ndangomili ya kuti senator acho kana kuti zekere ndio wachawi ya pandiri angisa tinda zauti zichapamba se ndakango mili rao.
Asi muri kutambira sei kudongwa kwenyu kuve senator?
Zvino zvinoti nakidzei nemhosva yekuti inini handina kutanga kuva papublic light iye zvino. Ndakatanga ndichiri ndiki. I remember ndiri kumusha kwangu kumwedzi uku nguva dzezap yedu iya iri kumanege 61. Ndakanga ndiri muyouth league yezap. Ndiri mudiki, I was 13 years old. Ndikatombotorwawo nemapurisa nguva iyoyo. Ndakazoregera nyaya dzepolitics 1987 pakaitwa unit yakamadatiana nazvo but earlier than that 1974 ndio pandakapinda basa ku railways muna May muna June ndakanga ndaamutrade union ndakanga ndaamember trade union 1925 ndakanga ndatova muexecutive kusvika nguva yese yandakanga ndiri ndichisimukirwawo ndichienda pamusoro kudzamana ndaita general secretary we enyenyene railways ndichisimukirwa zvinchibva ndazopedzera nda deputy secretary general is a CTU. Politics ndakanga chingoita.
Vanga vari vakagadzwa sasenator weulawayo metropolitan vaGideon Shoko vari parunare muulawayo nestudio 7. Makateerera kune penyuro yevanhu yestudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Iye zvino tokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambira nemufaro vatereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Ini ndini wenyu Blessing Zulu. Nasi taita rombo rakanaka tatsikwa na sachigaro wesangano rinonzi yavepo va Zakaria Mushawatu. Tinokutambira nemufaro pano pa Studio 7 mukoma Zakaria.
Ndinotenda Blessing.
Koma Zakaria, mungatudze kuti yavepo zvinoreva kuti kudii?
Alright, yavepo zvinomirira kuti youth advocacy for voter enlightenment and progressive orientation.
Zvii chaizvo zvamunenge muchiita apa?
Zvatinenge tichiita kukurudzira vanhu vechidiki kuti vawanikwe vachiwanikwa vari vachiparticipata musarudzo kuti vavhote uyezve kuti vakwanise kuti vakonteste maelections kuti vakwanise kupinda mudare reparamendi nekupinda mumakanto. Saka basa redu rakawanda rakanangana nekuti vanhu vechidiki vakwanise kudini kuvhota kana kuti vakwanise kupinda mudare reparamendi merekanto.
Saka makatoparura here chirongwa ichi uye chiri kutambirwa sei nevechidiki?
Chirongwa chakatotanga vechidiki vari kuchitambira sereji nekuti zvatiri kuita ndezvekuti tinonguva tinoita mirungu mapolitical cafe ekuti tinounganidza vechidiki kuti titaure zvinhu zviri kuvatadzisa kuti vavhote. Kana tichinge tadaro manje tinokwanisa kuona manje kubva kwavari vechidiki kuti zvii zvinoda kubhadhiriswa kuti vakwanise kunge vaoneke vachivhota uyezve kuti vawanike vachikontesta mumaelections ekuti vakwanise kupinda muparamende nekupinda mukanto.
Pane bato ramunoshanda naro here kana kuti munongoti chengaosi?
Alright, yavepo misangano isina bato warinoshanda naro tinokwanisa kuti tinokurudzira vanhu vechidiki vari mumapato akasiyana siyana vari muyavepo asi yavepo haina bato rainoshanda naro hatina bato ratinoda kuti ratinokurudzira kuti ripinde muhurumende nekuti isusu tiri musangano une vanhu vemapato akawanda akasiyana siyana.
Saka munowanzoshandira kupi? Munomboendawo kumaruva here kana kuti muri mumadhorobha chete?
parisi no tukunya na kufanira tiri mu madoroba asi tine shuwiro ekuti tiende kumaruwa saka tinozviziva kuti munguva kubvubiri kutera kana tichinge takwanisa kuwana enough funding tinokwanisa kuenda kumaruwa kuti tiwane vechidutu vari ikoko nekuti tinoziva kuti kune vechidutu vakawanda vari kunzvimbo dzakadaro
pane zvamuri kunzwawo kubva kune vechidiki chii chinopa kuti vasaende kunovhota
tinopa kuti vanhu vechidiki vasaende kunovhota tirikutanga vanhu vechidiki vakawanda havakwanisi kubudisa kuno bridges nekuti havana dzimba saka vakwanisa kubudisa kuno bridges saka vechidiki vari kuona kuti inyaya yekuti vasadzia kuti vaende kunovhota ndicho chinhu chihombehombe chatirikunzwa kubva kune vadiki chinoka tichingovasadzia kuti varegisi kuvhota
tichitarisawo nyaya yekuti vechidiki vakwikwidzewo musarudzo tinoona kuti vachiri vashoma vari kukwidza musarudzo dzingave dzemakanzura kana kuti dzekuita nhengo dzedare reparamende zvinenge zvichifamba seiwo ipapa vamuchavato
chinoitika manje ndechekuti isusu vanhu vechidiki hatina mari yakawanda nekuti tisu vanhu pavanhu vese magurupu emagurupu aripo akasiyana-siyana vanhu vemikore akasiyana-siyana tisu vanhu vaafectwa economic crisis saka hatina mari yekuti tiwanike tichikwikwidza nevanhu vati kurei vanowanikwa vachikwikwidza musarudzo zvekuti panoitwa maprimary election mapati akasiyana-siyana panoitwa manational election isusu tinowanikwa tine mari ishoma-shoma izvi zvinhu zvinotitadzisa kuti tikwanise kuine maprimary election kana kuti tiine maelection chechipiri pane nyaya yekuti vanhu vechidiki pane malaws atinoona kuti anofanira kuti achivhe kuti vechidiki vakwanise kukwikwidza nekuti panenge constitution yedu inoti munhu anokwanisa kukwikwidza kuti apinde muparamende kana achinge ane 21 years but isusu tinoti vanhu vechidiki vanofanirwa kukwikwidza zvende kuti kana munhu achikwanisa kuvhota ane 18 zvinoreva kuti munhu anokwanisa kuti kukwikwidza ane 18 saka chinhu chatinoona tinotadzisawovechidiki vakwikwidze kuti vapinde muparamende nemucouncil.
Aiwa, tinokutendai zvikuru mukoma Zakaria nekupinda muchirongwa chedu. Manga makateerera kubva kuna Sachigaro wesangano reYavepo iro rinokurudzira vechidiki kuti vange vachienda kunonyoresa kuti vakwanise kuvhota. Aiwa, hamawadiwa, nhambe tambe inoregwa ichanaka nekudaro ngaisiye matambo. Anokoneka nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu tiri muWashington DC City. Murare zvakanaka vateereri ndokusiyai mina Jonga Kandemiri.
Mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance Farai Maguhu vari kuSwitzerland kumusangano wezvekuchengetedzwa kwevanhu weJust Governance for Human Security uyo wapera nhasi muguta reCox. VaMaguhu vanoti vakakokwa kumusangano uyu kuburikidza nemabasa avo avanobata nesangano ravo. Ngatinzwei hurukuru yatakaita navo pamusoro pemusangano uyu.
Tinokurukurwa kuCox Forum ndezvekuti macitizens pachavo anofanira kuti atange kuita reach out kune mumwe nemumwe vachitaurirana kuti tichagadzisa sei nyika yedu. Vanokurudzirawo zvekare pfungwa dzatingati dziri innovative uchenjeri hwekugadzirisa maproblems. For example, iko zvinezvi tine dambudziko reclimate change yekuti mvura yaashoma. Pane vanhu vanenge vaine mazano yekuti tingaite sei kuti tigute kuri kunaya mvura shoma zvakadaro. Saka tinotarisira kuti seZimbabwe senyika iri kusangana nematambudziko akawanda tinenge tichipiwawo mazano kuti panyaya dzepeace building kuyanana munyika tingaitewo sei tingadzidzewo sei kubva kune dzimwe nyika panyaya dzebudiriro ndeapi mazano avangatipe kuti nyika yedu toinyurura sei kubva mumatope mairi kuti mabasa awanikwe kwete kungoti vanhu vese vanofanira kuenda kuHarare but vari ikoko kuMount Darwin vari kumasvingo ikoko tingaite sei kuti vanhu vakwanise kushandira mhuri dzavo vachiita pesuu madreams eupenyu hwavo.
Imi zvamunowana kumusangano uyu munozozvipakurirawo here kuhurumende uye zvinotambirwa sei?
Zvatinowanzokuita kana tichinge tabva kumusangano iwoyo tinoita maworkshops atinokoka zvikuru sei vemamembers of parliament tichikurukura nawo zvatinenge takaturirwawo kumusangano iwoyo tichivimba kuti zvinhu zvavanokwanisa kushandisa mubasa ravo mudare guru reparamendi.
Imi makasarudzwa sei kuti muve pamusangano uyu?
Inini ndakatanga kudaidzwa kumusangano uyu muna 2010 nekuda kwebasa rananga nichiita pamarange tichiongorora nyaya dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu uye tichikurudzira kuti hurumende ngaitengese madiamond zviri pachena uye zvinopa nyika pundutso vanhu ava vakaonawo mashoko ebasa randiri kuita padande mutande ndokuzonditsvaga kwavakaita kuti tinokumbira kuti muuye kuno mumbotipakurirewo nyaya yenyu pane veruzhinji.
Vanga vari mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vari parunare neStudio 7. Iye zvino tokuendesai kuchirongwa chedu chechitendero uko muchanzwa hurukuru yatakaita naBishop Ephrem Ngadziore vechechi yeUnited Church of Christ in Zimbabwe.
Yesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, unodipa simba. Yesu simba rangu, simba rangu.
Inini ndinoitwa Reverend Ephrem Ngadziore, President of the United Church of Christ in Zimbabwe. Vamwe vanoti Bishop, isusu seUnited Church of Christ, tinoti President. Saka ndiri mukuru wedenomination irori sekusarudzwa kwandakaita nevanhu.
Kereke yenyu yakaumbwa gore ripi?
Denomination redu United Church of Christ in Zimbabwe rakatanga mugore ra1893. Kutaura iye zvinezvi tine 124 years tirimo operation. And rakatanga rechibva riri iro kuUnited States of America through the American Board Mission. Specifically, rakatanga tichisimudza evangelism, that is the spreading of the good news of our Lord Jesus Christ.
Ko mabasa muri kubata, muri kubatawo mabasa api?
The United Church of Christ takaona kuti evangelism alone haina kukwana. Saka tinosimudzawo zvakare kusevenza kana kuti tingatei we use what we call the holistic approach, whereby we are looking at the totality of a human being, that is the spiritual aspect is key, that is chetinotichi mai why we are there as a church. But it is always there about education zvakare. We provide education since 1893. And as a church, we are proud because takatambira kunonzi kumautlinga kuchipinge. Ndikona kune maruti edu ndikwa takatambira 1893. Tikaita zvakawanda through evangelism, tikaruya kueducation. We started education there, kutambira kuprimary education. Tikazosimudza tikasvika pasecondary education. Tikasimudza tikasvika pateachers training education. Tinodzidzisa zvakare vana mubato wemaoko tichiita kuti vana vaya vanonga vasina kunyatsopasa pazvikoro zvedu zvinoti mausinda hai ikore hai vana china vana bikoni vanonga vasina kunyatsopasa vamwe kana vichida even outside these schools vanozoenda kwetinoti kutongogara kundopuwa mubato yemaoko inosanganisira kuchengeta mhuka kurima yosanganisira zvecarpentry kutesa kuveza at the same time techivadzidzisa kuti zvakare yetinoti biotology kana damage making zvese izvozvo zvinoitwa kutongogara tinevo vanonga vakapasa vanodzidziswa yetinoti horticulture. Tinofara sedenomination kuti so far taprodusa vana varikutopinda muchidomeni tinosevhisa nyika inei. Vamwe vacho ndo vakutobata maprovinces as agriculturists kana vechibetsera varimi. Tinobata futi nearea yemedical council. Takaona kuti kunamatira munhu kwega asina zviri medical. Isusu we believe sechurch kuti science works. Unyanzvi hwesainzi hwakabva kuna Mwari. Saka tinohuremekedza zvikuru. Saka takatanga richipatara Mauslinda Hospital. Ipapo taitswena manesi zvakare. Iye zvino tamutswena yechinoti midwifery. We are also happy kuti vanhu vakawanda vanouya kuzvipatara kwedu because besides kungorapa kwega tinoitawo nemunamato. And tina local resident minister priest wedu kana mufundisi vanoita madevotion ikoko. Ichinamatira vanhu ivava madhimoni amwe echidzimba ikoko ngezita raJesu. Manesi nemadoctors vozopindawo nemurapi wavo.
shoko ramunga po vana ve Zimbabwe nasi kuti vange vachisara naro.
Kimi yatino sensa gorener, you know, God is still speaking. God is still speaking. Listen and act. Mwari vachiri kutaura ngati teererei tibve taita zvavanoda. Nokuti vamwe vanotora Bible sehistory as if Mwari vakatotaura vakatopedza. Isu tiri kuona Mwari vechitaura kubudikidza nenguva dzinonga dzichichinja. Nguva dzinochinja idzi is not independent of God. Chimwe nachimwe chinoitika chinoitika maringe nokuda kwaMwari. Saka tiri kuti Mwari vachiri ngorongotaura ngatiteererei. And it's not since Magwedo anobva kuna Genesis 1, verses 26 to 30. Ndo patiri kuchibirira ipapo, New Testament, tobata kuna Matthew chapter 5, verses 13 to 16. Anotaura ne the souls. The United Church of Christ, Mwari vari kutaura kuti we are the souls of the earth. Tiri muyu wenyika, ngatirunge nyika isaora tiripo. Zvakare ipapo panotaura kuti we are the light. The church is the light. Where there is darkness, the church has got to be there so as to light and give life. Tiri kufamba tichilaita in different areas. Zvakare tinobhiva, 2 Thessalonians chapter 3, verses 6 to 15. Paul anotaura nekubata kwaakaita basa ari mukati menyika munomu. Asi anozokurudzira iye kuti isu semakristu kana kunyanya sevafundisi ngatidzidzise vanhu kushanda. And Paul anotaura kuti asingadi kushanda munhu asadya. He might be sounding cruel, but this is the fact because we have to add. Kana tichidya tiri kusubstrate. Saka tiri kusawo kuwedzera patinodya paya by way of working. Anozotaura Paul zvakare kuti tisavavenga vanoda kudya vasina kushanda. Ndivanasi isina vana brother vedu. Ngativanyengeteze tichinamata navo tichivakurudzira kuti vadewo kushanda. Kuti nyika yedu igone kubudirira kuenda kumberi. God is still speaking. Let us listen and act. Maita nokundipa uyu mukana. Ndinokutendai mazvita.
Manzwa hurukuro yataita na Reverend Ephraim Ngadzore vanove mutungamiri wekereke United Church of Christ in Zimbabwe kambo katinoshandisa semazuva semuchirongwa Jesu isimba rango kanobva kuChrist like choir sezvo nguva yedu yapera regai timotarisa musoro yenhau zvakare imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika inoti haifunge kuti ZEC inokwanisa kupedza kunyoresa vanhu kuvhota mukati memwedzi miviri nechidimbu sezvairi kutaura. Madzimai nevana vakadzingwa mumapurazi eStanley neDorothy Moore pedyo necheGutu vanoti upenyu huri kuvaomera zvikuru panyaya yekuwana mvura yakachena uye kuenda kuzvikoro. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinovimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana anokuoneka nemufaro semazuva ose ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA.